7 million eswem nostro account I drop in the ocean haikwanisi kugadzisa dambudziko remari riripo pari zvino. Nyika inoda 500 million pamwedzi. Ndirikuti 500 million ndichitarisa kuti pagore tinoimporta 6 billion. Saka kuti tenge zvinhu zvatotenga kunze kwenyika ve 6 billion zvinoreva kuti pamwedzi tomachida 500 million. Saka kana vaisa 7 million vaisa kachika muchidiki chemari ndova pamwedzi. And unofanira kuziva kuti kumamwedzi yasara kumashure yasara kumashure kune makambani mazhinji epetro anogadzira zvigadzirwa zvemafuta macooking oil ane matransfers asati abhadharwa ari atingati backlog pachirongo. Saka iyi haikwanisi kugadzira dambudziko rezvi kumashure. Saka pati ataida mari yakawanda kuti inge ichienda ku nostro account kuti ibatsire kuti vanhu vaone kutenga mari wematerials. Saka haisi kukwati vatsuna warwa vaedzawo zvavaita asi hazvitore kusvika patiri kuda. Ndosaka muri kuvati nanhu asi unoona kuti nema pride ari kukwira kuti zvinhu zvaakutoshayika. Zviri kushayika nekuti makambani asikwanisa kugadzira zvinhu zvakawanda. Makambani anga aiwedzera capacity utilization atodzika nekuti havana chii havana mari yakakwanisa. Mari yese navamangozhia ishoma shomanana by far. Tinoda times 7 yavaisa iyo vaisa 1/7 vaisa 7 tiba times 7 asi mukaona zvinhu zvatotenga pamwedzi on average i 500 million
ko zvavari kutiwo vari kuona sekuti mari yavakaparura yemabond notes iri kubatsira zvikuru vemaindustry vachitiwo vaona kuminda yefodya kuvanhu vachirima fodya yakawanda uye kugoridhe vanhu vachiunzawo goridhe rakawanda kufidelity.
Vanhu vefodya vakatanga kurima fodya kubva 2000 gore ndino tirisatira apo ngatisanyeperana. Varimi vefodya gore negore vanounza mari inopfuura 500 million pamwe pacho 700 million dollars inotengeswa kunze kwenyika iro bhondi inotisatira apo. Zvavaita pabhondi noti apo vangopa munhu agara ane mari kudhara voti takumupa 5% and bhondi noti yacho blessing yakauya muna October asi fodya yainganga yatotengeswa muna April. Saka ungatauri kuti hanzi fodya yaita zvakanaka iyo yakatengeswa muna April kusvika muna August wounza bhondi noti muna November wati bhondi noti ndora dzounza fodya dai vaitaura zvefodya ichitanga kutengeswa muna March kusvika muna August gore rino taiti dzimwe dzenguva yadzowedzera ngaiwedzere kubva pa 700 million pita jaira isvika pabillion toki bhondi noti.